Pamusangano wenyika dze America we Summit of the Americas wakaitwa muguta re America re Los Angeles, mutungamiri we America va Joe Biden vakazivisa nezvechirongwa chitsva chemushandira pamwe munyaya dzezveupfumi hwenyika dze America chinonzi America's Partnership for Economic Prosperity. Va Biden vakati chirongwa ichi chichabetsera munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica kuti dzibudirire dzichibva zasi zvichidzikira kwete kubva kumusoro dzichidzika. Va Biden vakati nyika dzeAmerica dzinofanirwa kumisa kutambudzika kwevarombo kana pakaitika matambudziko ivo vasina mikana yekuzvibatsira kubuda mumatambudziko aya, uye kuti vakwanise kuvagadzirira kurwisana nerimwe dambudziko ringaitika ramangwana. Va Biden vakati nyika dzenharaunda yeAmerica dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti kudzidzana kwadzo kubudise nzira dzinobatsira panenge paitika njodzi huru, vachiti mushandira pamwe uyu uchaunza zvitsva nekubatsira hurumende idzi kuti dziitire vanhu vadzo zvakawanda. Va Biden vakati vanhu kwese kwese vanotarisira hurumende dzavo kuvapa rubatsiro nekuvagadzirira mabasa anovapa mihoro yakanaka nekuendesa vana vavo kuchikoro, kuchengetedza nzvimbo dzavanogara kuti ivo nemhuri dzavo vagare vakafara mudzimba dzavo, uye umwe neumwe achiziva kuti ane kodzero dzake dzinokosheswa. Kubatsira hurumende nevanhu vari munharaunda yeAmerica iyi, vaBiden vakakurudzira kupindudzwa kwemitemo yemabhanga anoshanda munharaunda iyi kana kuti Inter-American Development Bank Group, uye kuwedzera mari yokukweretesa mabhizimisi akazvimirira. Nyika dzemushandira pamwe idzi dzicharwisavo zvemamiriro ekunze, vaBiden vachiti kana vakanzwa nyaya yemamiriro ekunze vanobva vafunga zvemabasa akanaka uye ane mihoro mikuru ayo achabatsira kuti nyika dzitange kushandisa simba remagetsi anobva kuzuva uye asvingasvibisi nyika. VaBiden vakati hapana chikonzero chekuti nyika dzekumadokero dzisava dzakachengeteka, dzisabudirira uye kuti dzisava neutongi hwejekerere. VaBiden vakati zvose zvinodiwa munyika idzi zviripo, kusanganisa vanhu vane pfungwa dzakadzika uye vanoda kushanda, vachiti nyika dzemunharaunda iyi dzakazvipira kushanda pamwe chete sezvo vari vanhu vamwe chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica.